Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wemuvhuro 28 yamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitwa muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nekusungwa kwevaongorori vesarudzo muZimbabwe. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kunyunyuta pamusoro pezvinhu zvizhinji zvesarudzo, zvimwe zvacho zvakatotaurwa neSADC neEuropean Union. Padande mutande kana kuti intaneti, vamwe vari kukurudzira kuti vekumaruwa vabetserewo vari kunze kwenyika nekuziva vekuvhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushishikana zvikuru nekusungwa kwevaongorori vesarudzo muZimbabwe kubva kumasangano akazvimirira oga uye nyaya yokufisidzirwa kwevavhoti. Vaongorori veZesni neERC vakaposungwa nemapurisa vachinzi vaida kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo zvisati zvazivikanwa neZimbabwe Electoral Commission. Mumashoko kuvatori venhau, mumwe mutauriri wesangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino vati vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Amai Soto Nino vati vaGuterres vari kukurudzira vezvematongerwo enyika muZimbabwe kuti vaite vasaita zvemhirizhonga uye kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa uye mutemo watevedzerwa. Vativo vezvematongerwo enyika vanofanira kugadzirisa makakava murunyararo. Vativo vematare vakapirwa nyaya havafanira kutema, vakarerekera divi rimwe chete vachiti sarudzo dzinofanira kuburitsa zvido zvevanhu. Zimbabwe yakaita sarudzo dzakanzi neSADC, African Union, European Union, America nedzimwe nyika hadzina kufambiswa zvakanaka. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rine zvinyunyuto zvizhinji kutanga pakataurwa zvesarudzo, kunyoreswa kwevavhoti, zvakaitwa pakuganhurwa kwematunhu kusvika mabatirwo akaitwa sarudzo. Mutauriri webato iri vaPromise Mkwananzi vanoti zvichemo zvavo ndizvo zvakapedzisira zvava kutaurwawo nemasangano eSADC, European Union nemamwe masangano akauya kuzoona sarudzo dzichi muZimbabwe. Mutori wedu wenhau Chris Gande abata vaMkwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Isisi tine kunyunyuta kukuru nenyaya dzakaitika dzesarudzo muno muZimbabwe kubva pakatanga nhau yekuti sarudzo yakuda kuitwa, kubva panyaya dzevoter registration kuenda panyaya dzedelimitation, kubudiswa kwemabalots kwakaitwa kune dzimwe nzvimbo, kunyanyanya nzvimbo dzinofungidzirwa kuti vapresident Nelson Chamisa vane rutsigiro rwakakura. Vheki yakazama kuti inonotse mapepa iite zvese zvainogona kuti vanhu vedu vashungurudzike vasakwanise kuvhota nenguva. Saka zvese izvi ndo zvatiri kunyunyuta nazvo, uyezve mukatarisa sangano dzakaita sana SADC, vana European Union, vana Commonwealth nedzimwe dzakasiyana-siyana, sangano dzakadaro dzakataura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Ari zvino kubudikidza nekutaugwa kwemari dzavo dzasiriwo nesangano revheki richinyepera nyika yeZimbabwe kuti vamunangagwa ndivo vakakunda, dzinova dziri nhema ndava vamunangagwa sandivo vakakunda, taongorora mari dzavo dzakabuda kubva mumativi mana enyika ino tikaona kuti aiwa vakakunda ndipresident Nelson Chamisa. Tiri mushishi kuunganidza umbuo hwakasiyana-siyana hwatakaunganidza kubva kumativi mana enyika ino anoratidza kuti akari mberi uye akakunda.
Muchaburitsa rini zvamakawana pamakatarisa kuti ndivo vachamisa vakakunda vamunangagwa muchaburitsa rini
kutaura kudai katobudisa mashoko nhasi mukuru wenyika Advocate Nelson Chamisa atura mashoko achitaura nevatapi nawo muguta guru reHarare achizivisa nyika kuti isisu tisu takakunda ende ichokwadi nesuwo tinozviziva kuti ndo vakakunda President Nelson Chamisa chitaura takabata umbuwo huri mumapepa akabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kukwangu nemaagenti edu achiongorora sarudzo pari zvino vamwe nyanzvi dzedu dzikutarisisa mapepa aya dzinyatsomaronga zvakanaka kuti tigomatura kunyika munzira yakajeka ruzhinji rwezimbabwe ruone umbowo perutsigiro rwekuti zvechokwadi zvechokwadi bato rakakunda nderecitizens coalition for change rinotungamirwa nababa Nelson Chamisa.
Ichokwadi here kuti kune dzimwe nzvimbo dzanga dzisina vanomirira bato vanonzi mapol agents zvichaita kuti umbowo hwema V11 muzotadza kuti muwane umbowo hwacho? Ichokwadi here?
Hatina kutadza kuwana umbowo tinahwo, ndosaka muchiona kuti dzeichiri bhizi kufonera vanhu ichivati dzokai tizochinja zvakabuda musarudzo, tinoona zvekunyepa zvakaanaunzwa nevheki. Zvinoratidza kuti takanga tine maagent ainyora magwaro achinyora achitora umbowo ihwohwo vachiunza kuhofisi huru yebato reCCC uchiongororwa nenyanzvi zvinyorwa mune zvakajeka kuti vanhu vezimbabwe vakoratidzwa kuti aiyo ezvekudii vamunangagwa vana kukunda vamunangagwa vakakundwa nava Nelson Chamisa. Ini ndakambozviona kuti maresults anoannounswa chichimbi chakaitika chatakaona chichiitwa nanhasi mathematics dzacho iwo chaiwo pati zvavo dziri kutovanetsa umbowo huri kubuda hunoratidza kuti havana kunyatsoedha zvinhu zvakanaka navai mhanya vachida kuti vagadze vamunangagwa zvisiri pamutemo musangano wesatati usati wagara vari kumhanyisana nawo. Izvi zviri kutsigirwa futi nemapato akasiyana siyana anosanganisira nasatati anaau vataura ivo kuti sarudzo dzemuzimbabwe hadzina kufamba zvakanaka. Asi tinoti zvisinei zvisina kufamba zvakanaka zvakadaro takabirirwa kudaro vakataza kuti vakunde rutsigiro rwakanga rwawanikwa.
Avo vange vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare naChris Gande weStudio 7. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hapana chinoratidza kuti sarudzo dzichangopera kuitwa dzakaitwa nenzira yakanaka. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti chinonyanya kushungurudza sangano ravo ndechekuti pasarudzo pakafiwa, vachiti pasarudzo hapafanirwi kufa kana munhu mumwe chete zvake. Tabata vaMandinde kuti tinzwe zvizhinji.
Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshanda takarerekera mukutarisa nyaya yatinoti organized violence and torture. And pasarudzo dzidzi dzapfuura pane munhu akashaya kuGlenview ainzi supporter yeCCC pakaita kavadzana kuti chii chakanga chaita kuti afe veCCC vachiti akanga aurayiwa nevanhu veZANUPF vakamurova kusvika afa. Mapurisa achiti aiwa akatsikwa nerori yakanga yakamutakura. Asi isusu chinonyanya kutichungurudza ndechekufa kwemunhu. Tinoti hapafanire kuti pafe munhu. One life lost is one life too much, and kwatiri zvinhu zvakakosha izvozvo. Tigotarisa zvakare kuti even kumusoya maelections pakaita ishu yekunzi pane munhu donha akazoshaya kuWarren Park. Takazonzwa mapurisa vachiita statement yekuti haana, asi nanhasi ndofunga tiri kusangana nemapepa nhau mamwe ari kukonfirma kuti ai munhu akatoshaya ari kutonzi akavigwa. And nyaya iyoyo yekonichesa upechu kwatiri chinhu chakakosha. Musi wemaelection we submit kuti it was not necessary kuti vanhu vagopedza zuva rese vakamira pamutsara vakamirira kuti mapepa auye, nekuti zeki yakanga yati mapepa achauya. Saka nyaya yemhirizhonga chinhu chakatitambudza, chinhu chakatinetsa. Tinogara tichinzwa mazuva macho mapfuura nyaya yesangano rinonzi Forever Associates of Zimbabwe Refats rinonzi rakatenderera rikadzengerera richikisidzira vanhu zvakanyanya, zvokuti vamwe vanhu vanonzi vakavhota vasina kusununguka. iyo inyaya zvakare isina kumira zvakanaka ine election is something yokuti vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka achibviswa zvimwe zvacho zvakazokutsira zvokonzeresa mhirichonga nenyaya yekuti panoitwa mapozi iwa kwaanomboitwa une dzimwe nyika itse voluntary and the times hautore mazita inonzi anonymous asi takatoonawo dzimwe nguva pane vamwe vainzi vanyoreswa mazita avo vasati vatomboenda kunovhota uye vanhu vese vainzi vavaine zvitupa saka izvi zvese zvineka kutyisidzira mukati zvokuti pane vamwe vakazovhota vasina kusununguka and zvese izvozvozvo hazvipe pikicha yakanyaka unyika yedu kuti goti sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka
vamandinde imimi sezimbabwe ngo forum zvii zvamakaona kana zvamakasangana nazvo zvinoratidza kuti sarudzo idzi dzakafambiswa zvakanaka dzikabuda zvakanaka
tichitarisa sarudzo dzedu dzakaitwa idzi mashoko edu isusu ndeyekuti zvinorema kuti titi sarudzo idzi were free and fair nenyaya yezvikonzero zvokuti hatigone kungotarisa musi mumwe chete chete on election day tostarisa zvinge zvichiitika kumashure sarudzo dzisati dzatanga tikatarisa sarudzo dzedu dza2023 isarudzo dzakanyanya kurwiwa mumatare edzimhosva andofunga I think this election has the highest number of court cases that have ever been seen in any election and zvinhu zviya zvakatitambudza kuti chii chiri kuitika chii chiri kunyanya kuti chinhu chese chibva chadadare redzimhosva kudaro nenyaya yekuti zvimwe zvinhu zvaasiri pachena voters roll chairo kuti ribude zvakanetsa taakuenda kumaelection the final voters roll harina zvakare kubuda rainzi rakabuda racho ranga rakasiyana rainzi rinozoshandiswa pekupedzesera takaona nyaya zvakare kumatare takaona makandidates achibhanwa tikaona makandidates achidzoserwa saka zvinhu zviya zviya zvanga zvakawanda zvokuwanda zviya zvekuti pakupedzesera chaipo kuti then takazoona icho andataura yemadelay yemaballot papers muharare mubulawayo nekumanyikaland nyange zvazvo pakazoita kuedzerwa kwenguva chokwadi hakuna mumwe munhu watinoziva akanga aita kubva na7 AM kusvika na12 midnight onzi agodzoka mangwana tongoti hano zviri bho ava vakazowedzerwa nguva with people having spent more than 19 hours in a queue yekuti vanhu vavhote hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvozvo and zvinhu zvakadaro sekutaurwa even kwazvakaita nesadak observer mission zvinhu zvatakazoona kuti sadak yakati haigone kuti maelections aya anga ari free and fair pamusana peamong other things zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo
vakafanobata chigaro chemukuru wezimbabwe human rights ngo forum vawilbert mandinde vari parunare kuharare nestudio 7 pasocial media zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushora vagari vekumaruwa zvichiti vari kunakidzwa nemari dzavari kutumirwa nehama dzavo dziri kunze kwenyika vachikanganwa zviri kukonzera kuti hama dzavo dzive kunze kwenyika pax iyo yaimbonzi twitter nemumagroup pawhatsapp vamwe vanoti hama dzekumaruwa dzinofanira kuziva wekuvhotera kuti vari kunze kwenyika vakwanisewo kudzoka kumusha kunyika yavo pakutanga kwemwedzi uno reserve bank of zimbabwe vakazivisa kuti mumwedzi mitanhatu yegore rino mari dzinotumirwa kumusha nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika yakanga yatopfuura mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora ekuamerica tabata nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira dr edi mahembe kuti tinzwe zvizhinji
maonero angu ndeyekuti mari iyi iri kuwanda chaizvo ukatarisa zvinobudiswa nereserve bank of zimbabwe ukataurawo zvinobudiswa nemaherald nemamwe mapepanhau mari iyi iri kuwanda chaizvo kunyanyanya kubva muna 2019 2020 2021 2020 yanga itwa $1 billion kusvika muna 2022 yanga $2 billion yanga yatopetwa kaviri saka imari yakawanda chaizvo iri kuuya
Dr. Mahembe, sei mari iyi ichiramba ichiwanda kudai gore negore?
Chokutanga ndinonasi kuti yakanyanya kutanga kuwanda nenyaya pacovid apa. Zvireva kuti vanhu vanga vasingachakwanisi kufamba, saka nokudaro vanhu vaiona kuti pane kuti ivo vafambe vachiuya navo vakaibata mumaoko vaibva vatumira. Chechipiri, pava nemakambani akati wandei ari kuita basa iroro vakaita sana mukuru World Remit, Hello Paisa. Saka ava vanoita zvokutumira mari izvozvizvi. Saka makambani wavo anonga achizondodeclare kana kuti achizozivisa Reserve Bank kuti mari yavakwanisa kuwana imari yakawanda zvakadini. Chechitatu, tiri kuona kuti hurumende yakati kuti yakaita yatinoti mild currency, kureva kuti nyika yekunze yakubvira kutenga. Saka zvinoitawo kuti vanhu vatumire mari muZimbabwe.
Zimbabwe senyika inobetsereka nemari iyi sei uye zvakadini, Dr. Maembe?
Zimbabwe senyika nevagari muZimbabwe vanobatsirika zvakanyanyisa nemari yekunze iyo inotumidzirwa nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze. Chokutanga, ngatitange nevanhu vanogara muZimbabwe. Sezvetinongoziva ndezvekuti zvipatara zvemuZimbabwe dzimwe mazuva ano zvakuda mari, zvikoro mari dzinodhura, vamwe vanoshanda avo mari dzavo hadzitombokwani. Saka zvinobatsira chaizvo vagari vemuZimbabwe kuti vatumire vana vavo chikoro, vakwanise kuenda kuzvipatara, nokuti kune mazuva ano zvinenge zvipatara zvizhinji zvakubhadharwa, vachitengawo zvokupfeka nezvimwe zvinobatiswa mumhuri. Saka mari iyo inobatsira chaizvo mhuri dzedu dzemuZimbabwe. Chechipiri, kana takutarisa Zimbabwe iyo senyika ino, kana mari ichipinda, zvinoreva kuti nyika yava nemari yokunze irimo munyika. Mari inogona kuzokwaniswa kutenga zvinhu zvinodiwa muZimbabwe, zvakaita semishonga iyoyo yandambotaura, kana kuti maindastri achidawo zvimwe zvavanoda kutenga kubva kunze, mari iyoyo inenge yavapo. Chechitatu, zvinobatsira chaizvo kuva nemari yekunze munyika, nokuti mari iyoyo inogona kushandiswa kana kuti vanhu vamwe vanenge vaitumira vanoda kutanga zvemabhizinisi, zvinoita kuti nyika upfumi hwenyika huvandudzwe. Chechipiri, pane musika wetinawo unonzi forex auction, musika unotenga nokutengeserana mari. Kana mari dzokunze dzakaita sekuti US dollar ikauya, inoita kuti kana yawanda, zvinoita kuti vanhu vasanyanya kukwikwidzana kutenga mari iyoyo, zvinoita kuti sokuti dhora romuZimbabwe rinobva rawana simba. Saka zvinobatsira izvozvo kuti kana pane mari inouya inobva kunze, inotibatsira kuvandudza upfumi hwedu, nokutaura kuti chembere nanamai vanogara kumaruzevha vamwe vasina mabasa vawanewo upenyu huri nani.
Tingatarisira here kuti mari iyi iri kupinda muZimbabwe kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika icharamba ichiwanda gore negore?
Maonero angu, mari inobva kune dzimwe nyika ichipinzwa munyika nezvizvarwa zvemuZimbabwe inogona kuramba ichiti wedzerei pagore rino kusvika rinopera nemakore 1, 2, 3 anotevera. Sei ndichidaro? Ndokuti vanhu vazhinji vanotumidzira mari iyi vakatobva muZimbabwe nekuda kwenyaya yekusamira kwakanaka kumatongerwo enyika nekuda kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Saka handisi kuona zvichinyanya kugadzirika zvinhu zvezvo zviri zviviri nguva panguva diki diki yatakatarana nayo. Hazvizvi zvinhu zvinogadzirisika nguva diki diki. Zvanga zvakatonaka ndezvekuti dei kuri kuti paita change kubva pane yavanoti zvematongerwo enyika kana kuti zveikonomi yeZimbabwe, kuitira kuti vaya vanenge vari kudiaspora vakwanise kuuya nemari dzavo muZimbabwe vachiita mabhizinesi anodi anoita kuti upenyu huvanduke uye upfumi hwenyika huvanduke.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Eddie Maembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kutambira zvinonzi zvakabuda musarudzo dzakaitwa svondo rapera, vachiti vari pakati pekuumba dare remakurukota ehurumende yavo. MuNewsday makare, hurumende yaudza sangano reSADC kuti richinje zvakanyorwa mugwaro rezvavatinoti rakaona mukuongorora sarudzo. Hurumende inoti SADC inofanirwa kubisa zvayakanyora pamusoro pavaEmerson Munangagwa, ichiti vakanyorwa nemukuru wechikwata cheSADC, zvakanyorwa nomukuru wechikwata cheSADC vaNevers Mumba zvinosvibisa zita ravaMunangagwa nereZimbabwe. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa Vanoti vanhu vazhinji havana kuvhota pamusoro pesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ vakanga vakazara panzvimbo dzekuvhotera. Vaimbova gurukota rehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo vanorumbidzawo Zimbabwe Electoral Commission vachiti yakaita basa nemazvo isingatyi zvaitaurwa nezvikwata nemasangano ekunze aiongorora sarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva chamarare vestudio 7 ndakuti mundishitsirewo mwadhi wangu uyu kumasvingo. Nhaye amai, pamakaisa vhoti ndipo here? Pamakaisa vhoti yenyu kumasvingo ikoko, zvakafanana nekutaura kuti love mogara ikoko, joni pauri ikoko, chifira ikoko, chifira ikoko. Ndouyai kumbarini ko nhaye vabereki vangu, imi makavhotera bato rakadai. Munoriya chingwarungani pamwedzi nhaye amai kana makavhotera bato ramakavhotera iri? Daiva neshuviro dzokuti ndichauyawo kumba gore rino chamisa apinda panyanga, asi zvakona nokuda kwevhoti yenyu yamakaisa pasipo.
Ini zvorwadza ndirikuda kubvunzawo kuti ko Munangagwa uyu anoramba achizviti purezidendi weZimbabwe, vanyama mutomuti purezidendi wenyika, haana here kunge azvidzinga basa paakadhizovha pariyamendi? Ndiani kwangati pautsanangudza yakakwana kuti panodhizovha paramendi purezidendi haabvi pachinzvimbo? Zvino anogoti sarudzo dzakafamba zvakanaka, vesadhaki maobservers vachiti sarudzo hazvina kufamba zvakanaka, anoda kubudisa pwendi yekuti kudiiko chaizvo murumoo? Hapana here angatiudza kuti pwendi yake ndeyekuti kudii? Yekuti vanhu vezimbabwe tifarire here zvinhu zvinonzi nevamwe vakanga vauya kuzongoona vasina kuziva kuzomonita asi kuti vakaya kuzoona vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Mubvunzo wangu uri pakuti saka vachamisa vachaita sei, sezvo Sadhiki yakataura kuti sarudzo dzakabirwawo zvemhando yepamusoro idzo dzichinge dzakabirwawo zveshuwa, naivo vachamisa vanozvionawo. Sarudzo dzanga dzisina kujeka pakutanga misangano yekutsvaga rutsigiro yebato retriposi yairambidziwa yezanupf ichiitiwa. Chechipiri, vanhu vaichidzirwa kumadzimisha nefazi, asi yakambotanga ichiti isusu tingori bato rakazvimiririra risinei nezvematongero enyika, asi takazoona vakupedzisira vakutaura vachiti isu tinotsvagira mutungamiriri wenyika nebato rezanupf rutsigiro. Saka mubvunzo wangu uri pakuti ivavo vefazi muchaita sei navo? Right, todzoka zvakare pasarudzo idzidzidzi dzichiitiwa maballot paper haana kuenda nenguva, asi Zeki yakatora 5 years ichigadzirira, yozonzi yashaiwa nguva yekuprinta mapepa nenyaya yekuti kwakunga kune nyaya dzadziri kumakotsi. Maballot papers avo akadii kushota kumamisha, akangozoshotira mumagutamoga sei, akadii kushota kune mamwe makira kumaroseva kumaruwaoko, akadii kushotawo. Takaziva kuti zveshuwa maballot paper anga akashota, akazongoshota mumatauni sei? Aiwa, vachamisanga vasimudze musoro.
Pastudio 7 mamuka sei? Vamunangagwa kuti kwanzi maelections akafamba zvakanaka, maelections akafamba zvakanaka. Ndo kufamba zvakanaka kwamunotaura murume mukuru kuda amutaura mashoko kuti kwanzi maelections akafamba zvakanaka, muchitiitira mahumbu akadaro ekuti vanhu vanovhota kusiku na1 okuloko na2 okuloko, moti kwai kuvhota ikokoko kunoitwa zvepajekerere ikoko. Hakuna maelections akadai so, and anai mahumbu, the worst thing that you have ever done, ndiwaya maelections iwaya. Why are you exposing yourself every day muchizvibuditsa pachena kuti ndomudouhorwa muina uri kwanzi maelections akanaka? Makutodefenda Zeki just because ndo zvamaida kuti zvifambisa zvozvo. Hapana maelections apa, into neikuu yamakaita chai chai yakafana nezvamakaita pamakadzinga mugabi paya gorere, mazvidzokorodza futi. Saka haizi election yamakaita mahumbwe chaiyo chaiyo kuti mungonzi kwaita ita go through something.
Makadi muri yeZimbabwe, muri kutaura naGolden Mutimba, ndiri kuno kuPolokwane kunoku ndipopo. Ende tiri kunzwa kusuwa kurwadziwa chaiko chaiko nekunzwa kuti ZANU-PF yahwina. Ende mukuhwina kudaro, mukuhwina nekubirira, zviri kurwadza. Dai pagona kuitawo dzimwe chenji, tagona kuwanawo purezidendi anotida nerudo nevanhu, anotungamirira vanhu asingatongi vanhu. Munangagwa mutongi wevanhu. Purezidendi wedu Chamisa watatakatarisira uyu ndiye anga ari mutungamiriri wevanhu. Zvemutongi unorwadza. Ende no change muZimbabwe, hapana chenji jabuda nekuti vazva akapinda hapana zvakaitira zvako zvizimbabwe akatozvikwedzera nhamo hana izvozvo hatisi kufara vanhu ini ndinosapota sisi nekuti ine muono nevanhu netsitsi nemuono wekumberi kwevanhu ende vanofarira kutungamirira vanhu ende vachigona kutungamirira futi kwete kutonga vanhu ZANU-PF
handida kutaura zvangu pamusoro pezeki kuti zeki zvaitwa nanachigumba izvo nananekiwa vavavo zvokurasa zvido zvevanhu hanu kuti mwari vave navo mwari ndiyani shamu yavo nekuti haa zvokuimba nezeki kutotambisa nguva vako mari zvinatiende tega tinoataka vana zvokuimba nezeki ichirasa zvido zvevanhu zvevana vezimbabwe sezvaaita izvezvi haa ndaona zvisingashandi zvezeki zvokusaina mapepa kwamwana hazvishanda zvina ndingoita zvehondo zvacho zvigarisa zvipedza
makadii baba vawande ndachikumbira kuti mundibvunzirewo kumapasta edu kuti mwari vachine chekuita here nenyika yezimbabwe nenyaya yekuti tatambura kwenguva yakareba tinoona pachingoramba pachingodzokorodzwa kuiswa vatungamiri vamwe chete apa tinowa bhaibheri richiti vatungamiri vanogadzwa namwari saka ndibvunzirewo kuti ava varipo vari kugadzwa namwari here kana kuti vari kushanda masimba avo ndoimba ndingafara zvikuru samukandipindurawo mubvunzo uyu
vateereri iko zvino tochimboenda kumutori wedu wenhau Passmon Hlovu kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei mushure mokubudiswa kwezvakabuda musarudzo Passmo mangwanani shamwari
mangwanani tanonoka
ndiwamukira makuseni akadara ungatitaurirawo kuti zvinhu zvakamira sei mushure mokubudiswa kwezvakabuda musarudzo chii chawakaona chii chakaitika
ndinotenda ndingati tanonoka rega nditaure kuti nezuro vatori venhau vakaita misangano ndingati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasheedza vatori venhau kustate house makuseni vachitaura ivo kuti vanokurudzira kuti nyika ive nerunyararo pari zvino vakataurawo zvekare vachishora vakasheedzwa kuzoongorora sarudzo vakaita sana sadak nana European Union vachitaura kuti vakapfurikidza mwero vakapindira mumitemo yenyika yezimbabwe zvinova zvanga zvisiri izvo zvavakaronge vakaita ivo chavo kwaive kutarisa kuti sarudzo dzakafamba sei vakakurukutidza zvekare vana vezimbabwe nekufambiswa kwesarudzo zvavaiti zvakaitwa nenzira yakanaka vakakurudzira zvekare kuti inguva yekuti vana vezimbabwe vabatane kunyange pane vamwe vakakundikana nevakakunda asi vakataura vachiti hapana akakundwa hapana akakundikana tiri vana vezimbabwe tese nekudaro vanokurudzira runyararo ndikati nenguva dzemakusikati takashedzwa zvekare nezanupf pazanupf headquarters vatori venhau tichitaura isusu nemutauriri webato iri vachris mutsvangwa vachitaura ivo kuti vanokorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukunda musarudzo vadzokorodza zvekare kushora kwavo kwevaiongorora sarudzo vachiti vakaita izvisi zvavainge vasingatarisiri kuti vaite vakataura zvekare vachiti ivo vanofarawo nekudzorwa nekuita seneta vakasarudzwa zvekare kuti vave seneta vakatenda zvekare vagari vemumbare vachitaura kuti vachashanda nesimba muhurumende yavo kuti vadzoreredze upenyu hwakanaka hwevana vemumbare tikakwanisawo kutaura navo Sestudio 7 vachitsanangura kuti zvavanovimbisa vagari vemumbare zvinhu zvakaita sezvivakwa zvemuturikidzanwa ndikati nine maskyscrapers nezvimwe zvakawandawanda vachitaura zvekare kuti mbare ine nhoroondo huru mukusunungura kwenyika yezimbabwe vachitaura kuti vakawanda vakachengetwa panational heroes acre vana vekumbare vazhinji vacho
tasarigwa ne1 minute chaiwo ungatiudza muchidimbu kuti kushanda kwamuri kuita nemapurisa kwakamira sei pane problem iripo here muchidimbu
pari zvino Parisi nungati sewa chwewe na utanunoka chitaka chenge tezwa tingati alisati mbambunzwa kutipani mchorwe na uo akabatwa
okay.
Nekuseru kwe ruoko ni mafurisa chanunoka ndoja nika taura
chinotenda skuru pasmo ni kuchingua ya diapera ndiri mu Washington DC ndini tanunoka wande lichikuse ya mru mauko Makris Gande ne nauze isi ndebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.